Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechishanu ndira 24/2020. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Chirongwa ichi chiri kubuda live izvozvi paFacebook page yedu yeVOA Shona. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Varwere vazhinji vanoti zvinhu hazvisati zvanyatsomira zvakanaka muzvipatara zvehurumende. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi riri kushishikana zvikuru nekudzikira kwehuwandi hwevana vakabudirira mubvunzo dzeordinary level dzegore rapera. Semazuva ose tichanzwa mameseji enyu amatumira kustudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Kunyange hazvo vana chiremba vari kudzokera kumabasa, varwere vazhinji vanoti zvinhu hazvisati zvanyatsomira zvakanaka muzvipatara zvehurumende. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Vana chiremba avo vanga vasingaendi kubasa kubva muna gunya nagore rapera vari kukurudzirana kuenda kumabasa mushure mekumbwa kwehomwe yekuvabatsira nemari inobva kuEconet kuburikidza nesangano reHigher Life Foundation. Kunyange hazvo vana chiremba vari kudzokera kubasa zvishoma nezvishoma, zvinhu hazvisati zvaita zvakanaka muzvipatara. Mumwe murume vaEbel Dube vanoti kunyange hazvo murwere wavaivapiwa mubhedha nemusi wechipiri kuSalemugabe Hospital vakamira kwemaawa akawanda pachipatara ichi vasati vaona chiremba.
Tika nemurwere nezuro makuseni takazokwanisa kuona chiremba 5 o'clock dzemanheru dzatodarika. Hapana kana akakwanisa kutitsanangurira kuti kuchiremba vanga varipi, and mamiriro ezvinhu anaomera zvakanaka pano pahospital. Zvinhu zvavari kuda kuti titenge zvokubatsira murwere ari muchipatara zvakawandisa, and mari haisi kukwanisa kuwanika. Hatizivi kuti hurumende haina zvanokwanisa kutiitirawo here.
Mumwewo mukomana wechidiki akada kungozivikanwa nezita rekuti Sam aiva uya nemunin'ina wake airwara anotiwo vakatora nguva yakareba vasati vaonekwa nachiremba.
Dokta akaenda kulunch haana kudzoka, akazodzoka zvemuna 5 kungotosviba. Ndopa akangonyura-nyurawo zvaakanyura vhazo iye ajuti rake uranga raakutopera. Kasi umwe wacho akazouya akazotiitira zvedu fast fast iye akazotikurumidzirei vatava azopiwa mubhedha.
Studio 7 yakaenda kunzvimbo inosvikira varwere nguva dzezuva rovira ikawana kuine vanhu vashoma-shoma vaivakamirira kurapwa. Pashanyirwa uchipatara cheparirenyatwa panguva dzekushanyira varwere nhasi, muchipatara mumanga muine vanhu vashoma vakapewa mubhedha, uyewo vamwe varwere vataura neStudio 7 vasina kuda kudomwa nemazita vati mazuva mazhinji vanoona chiremba kamwe chete pazuva. Mutevedzeri wemutungamiriri wesangano reZimbabwe Hospital Doctors Association, Dr. Masimba Dindoro, vati nhengo dzavo zhinji dzange dzadzokera kubasa, asiwo vachiti vachazonyatsoita ongororo svondo rinouya kuti vaone kuti vana chiremba vari kumabasa vakawanda zvakadii.
Situation tichazonyatsokwanisa kuassessa next week, but semamiriro azvakaita ruzhinji rwemajunior doctors vangu rakadzokera kubasa tanga muna December. But tichazonyatsoona nekufamba kwenguva, especially next week, kuona kuti kupresence yemadoctors inenge yati full capacity here kana kuti inenge isina kuita zvakanaka. Pandoo mamirira zvakaita.
Vandoro vabvumawo kuti zvipatara zvichiri kudawo mishonga nemichina kuti varwere vanyatsobatsirwa zvakanaka. Gurukota rinoona nezveutano vaobhadhaya mwoyo vakaudza vatori venhau nezuro vari kuSalemugabe Hospital kuti vana chiremba vanga vari kudzoka kumabasa kunyange hazvo vasina kukwanisa kutipa uwandu hwemadhokotera vapabasa.
Tinofara kuti machirembe edu vari kudzoka vese vachiuya kubasa. Chinhu chinonakidza kuti vange vari pabasa. Zvinoita kuti zviite nyore vanhu tichigara pamwe chete tichiona kuti maproblems akamira sei togadzirisa tese pamwe chete. Ndo chikuru chiripo. Vanhu vese muripo mobatsirana moteererana muchinzwa kuti vamwe vari kuti chii. Hazvizveumbimbindoka. Nezvekubatsirana vanhu muchibetsera nyika yeZimbabwe.
Vanoona nezvekubudiswa kwemashoko muEconet vafunga imandivei vaudze Studio 7 kuti pachirongwa cheHigher Life Foundation ichi pavakambovhara muna zvita madhokotera mazana matatu nemakumi matanhatu nemashanu ndivo vaivanyorera kupinda muchirongwa ichi asi vakati vakatora mazana matatu nemakumi matanhatu nevaviri. Vamandivei vati pavakavhura chirongwa ichi svondo rino icho chiri kuvharwa mangwana vati vana chiremba mazana mapfumbamwe ane makumi matanhatu nevashanu ndivo vakatora magwaro ekunyorera chirongwa ichi uye pamasikati anhasi vana chiremba mazana masere nevana ndivo vanga vadzosa mapepa avo. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndine Rutendo Mawere.
Sangano rinomirira varairidzi reProfessional Educators Union of Zimbabwe rinoti riri kushishikana zvikuru nekudzikira kwehuwandu hwevana vakabudirira mubvunzo dzeordinary level dzegore rapera. Mutungamiri wesangano iri vaWilson Makanyaire vanoti zvinhu zvakaita sekukundikana kwevana vechikoro mubvunzo dzavo ndiwo munongedzo wekuti zvinhu zvaenda kumawere munyika. Vanoti zvimwe zvakawedzera mukukundikana kwevana uku inyaya yekuti varairidzi havasi kutambira mari dzinovakwanira izvo zvinozoitawo kuti vasadzidzisa nemwoyo wese sezvo nguva zhinji vanenge vasingaendi kumabasa. Zimbabwe Schools Examination, ZIMSEC, yakazivisa nemusi wechitatu kuti pavana mazana maviri nemakumi mapfumbamwe nevatanhatu ezviuru nemazana mana nemakumi matanhatu ane vana evana vakanyora bvunzo dzavo vana vanongosvika zviuru makumi matanhatu nezvitatu nemazana maviri nemakumi mashanu ndivo chete vakakwanisa kubudirira zvekuenderera mberi kuadvanced level kana kuenda kuzvikoro zvepamusoro-soro. Ngatinzwei vachitsanangura muhurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Ichokwadi mwana wamai vangu. Maprovinzi edu paripo gumi vanhu vasatigaro vedu vaita ongorori vakaona kuti zvechokwadi vana vakafoira. Ko tingaita kusandana mhaka yemwana wamai. Zvinhu zvakadai ndozvinoratidza kuti nyika yedu yaenda kumawere. Vana vakafoira matacho haana mari yekutambira so havagoni kupita nemwoyo wese. Vabereki havana mari yekubhadhara fees, havana mari yezvikoro. Vana vanorovha chikoro dzimwe dzenguva havakwanisi kufunda zvakanaka. Vana vacho vanoenda kuchikoro vaine nzara, vachipambura, vachinhonga mashusho nemuromo. Saka hakuna tingapasiwa. Saka vana vakafoira zvechokwadi zvinonyadza apa Zimbabwe yakanyadzisa vana vakafoira zvechokwadi.
Asi vamakanyaire, kana imi muri kumuka muchienda kumabasa, zvingabva zvaita here kuti nematambudziko amuri kutauraya pabva paitawo kuderera kwakadai kwedzidzo?
Vadzidzisi havasi kuenda kubasa kunodzidzisa. Vadzidzisi vari kuenda kubasa kunochengeta basa. Kuti kana basa raakuzobhadhara vachitsvaka mudzidzi. Chokwadi ndechekuti tinotaura mazwi echirungu ana incapacitation ana zvino nezvino. But chokwadi ndechekuti maticha anoregista pachikoro. Vonzvenga vaenda kuchikoro kwoza kugoridha. Vonzvenga vaenda kunotengesa madomasi. Vonzvenga vaenda kunotsvaga ramo. Zvekuti ngati vari kudzidzisa kunyeperana. Asi kuti sevanhu vanotya hurumende yavo inovadzvinyirira. Vanononyoresa kubasa kuti tauya. Votiza kana vaedimasa vakuzviziva kuti tichihangararana kana vagere pachikoro. Saka kunyepa kuti tinoenda kunodzidzisa. Tinoenda kunochengeta basa. Kuti zvichida kana hurumende yapinzwa. Zvichida kana nyika yedu yanaka. Ndiri pabasa ndichazobhadhara. Inongori hope. But chokwadi ndechekuti vanhu vari kufunda. Vadzidzi vari kudzidzisa kunyeperana.
Takaonawo zvakabuda pabvunzo dzeA-level. Zvinenge zviri kuratidzawo kuti vana zvikuru kumatunhu akaita seManicaland vanenge vakabudirira zvakanaka paA-level. Musiyano uri papi nezvabuda muO-level izvi?
Ichokwadi mwana wangu, bvunzo dzeA-level dzakatinyadzurudza vana vakapasa. But analysis yangu ndemudzidzisi ndeyekuti vana vanenge vaku A-level vaamachiwa. vana vanenge vaku-A-level vavanaonega kuzviitira voga vachishambira voga vachizvierengera voga vachizvigunzira zvinhuzvavo voga havangafananidzike nekwere nekuda mukaka dzeku-O-level zvinhu vakugaidhiwa naticha. A-level ivhini nyika yakanaka tinotaura isu sevadzidzisi kuti 95% ndeyemwana wechikoro anozviitira zvinhu zvake ega. Saka kupasa kwavana ve-A-level hatingazovematundundusematicha tinofara hedu but hatingazovematundundusevarayiridzi. Chokwadi chekuti vana vakazviitira uye zvekare vabereki zvichida vana vanenge vagiredhiwo yatimu yevana vadarika bvundo dze-O-level pamwe vanoita maprivate lessons pano nepapo vanenge vari vashoma dani vana ve-O-level zvekuti vana vakapasisa nematicha ava kunyepa mwana wamai vangu vanhu vakazverengerava vaamachiwa vakura.
Mutungamiri wesangano revarayiridzi reprofessional educators union of Zimbabwe vawilson Makanyaire vari parunhare naJonga Kandemiri westudio 7 vari kumashonaland west. Sachigaro veZimbabwe Anti-Corruption Commission amai Lois Matanda Moyo vanoti commission yavo iri kushishikana zvikuru nenyaya yekuti vakuru vakuru vari kupomerwa nyaya dzeuhori vavanosunga vari kubuditswa muusungwa pasina zvavaitwa. Godwin Mangurya anoti panyaya inotevera.
Vachitaura pakuparurwa kwemagwaro eTransparency International Zimbabwe anoona nezveuori amai Matanda Moyo vati nyaya iyi iri kuvanetsa zvikuru asi vakati vari kushanda nesangano reNational Prosecuting Authority kugadzirisa dambudziko iri. Asi vati kunyange hazvo vasiri kufara nezviri kuitika vari kuita basa ravo nemazvo uye pari zvino vasunga vanhu vakawanda vari kupomerwa nyaya dzeuori uye vari kutoshaya nzvimbo yekuchengetera zvinhu zvakatorwa kune vanhu vaiita uori.
From those believed to have committed grand corruption.
Takasunga vanhu vakaita uhori hwemhando yepamusoro. Izvezvo hatichina pekuisa zvinhu zvatakatora kubva kuvanhu ivava. Pane mabank accounts akawanda akavharwa uye pane matanha tiri kutora kuti nyaya idzi dziende kumatare. Sezvamunoziva mutemo sezvauri unoti National Prosecuting Authority ndiyo inoendesa nyaya idzi kumatare edzimhosva.
Vati komisheni yavo iri kuenderera mberi nekudzidzisa vanhu pamusoro pokuipa kweuori uye tarisiro yavo ndeyekuti paramende ichagadzira mitemo inoita kuti vakwanise kuita basa ravo pasina zvinovakanganisa. Mukuru weTransparency International Zimbabwe amai Muchaneta Mundopa vatiwo kunyange hazvo vari kufara kuti komisheni iyi yakasunga vamwe vanhu vanonzi vakaita uori unotyisa havasiwo kufara nenyaya yekuti nyaya idzi hadzina kwadzinoenda. Vamwe vanhu vakasungwa nezaki zvikaita mutauro munyika vanosanganisira vaimbo vemakurukota ehurumende amai Priska Mupfumira, vaIgnatius Chombo pamwe nevaimbo vemutevedzeri wemutungamiri wenyika vapelekezela Mboko. Vanoongorora nyaya dzematongerwo enyika vakazvimirira Dr. Wellington Kadzikwa vati kuchema-chema kuri kuita amai Matanda Moyo nekomisheni yavo kunoratidza kuti ndivo vari kutadza basa.
Tinoona sokuti kana vachigunun'una kuti vanosunga vanhu mangwana vanenge vaburiswa zvakangofana nekuti vanofanira kutoregedzawo basa racho kuti hapana chavari kuita nekuti vanhu vanotarisira kuti ivo vanofanira kubata vanhu kuti huori hupere. Ivo kana vasina simba vari kuitei? Zvinoroti iroro Anti-Corruption Commission yacho mugadzirwa akagadzira kuti anga akatongoaraidza kuti ndichangogadzira chinhu chisingashandi ndinyopedzera kunge chiri kushanda. Saka kana vasina basa ravari kuita ngavabve zvavo muofisi vaende kumba nekuti toda kuti vaite basa.
Zvichakadai amai Matanda Moyo vati Zimbabwe iri kurasikirwa nebhiriyoni nemazana masere ezviuru zvemadhora pagore nekuda kwevanhu vasingadi kubhadhara mitero. Vatiwo komisheni yavo iri kuedza pese painogona napo kusunga vese vanotadza kana kuti vasingade kubhadhara mitero. Magwaro aburiswa nhasi anoratidza kuti vakadzi ndivo vanonyanya kubatwa-batwa neuori apo vanenge vachishingaira kuriritira mhuri dzavo. Veruzhinji vanoona mapurisa ari pamusoro panyaya dzeuori achiteverwa nemahofisi aregistrar general anopa mapasipoti nezvitupa nemagwaro ekuzvarwa. Mumitsetse yemafuta emotikari ndimo munonzi munoitikawo uori hunotyisa. Zvinonziwo vanopinza vanhu mabasa pamakambani kana kuti mahuman resource officers ndivo vamwewo vane uori hwakanyanya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
chombotarisa zviri mumapepa nawo anhasi. MuHerald mune nyaya pamusoro pevaimbove mukuru wemapurisa vaAugustine Chihuri, avo vari kupomerwa mhosva yokutora mari inoita mamiriyoni mana emadhora ekuAmerica kubva kumapurisa akange achida dzimba dzino mutengo uri pasi kuHeathcliff. MuHerald zvekare mune nyaya inoti mapurisa ari kuramba achibata nekusunga mashurugwi, richiti mashurugwi asungwa pasvondo rimwe ave chiuru nemazana masere nemakumi maviri nevatatu. Chronicle rinoti hurumende iri kunyora mutemo unoita kuti vanhu vari muZimbabwe vakwanise kubhadhara mari yemapasipoti nemari yekunze. Yasvika nguva yenyu vateereri, tinokukokai kuti mutitumbire mazwi enyu muchitaura mega zvamunofunga.
Kazwai vashamarari veStudio 7, ndanzwa murume uyu anonzi Gadzura Chirumanzu achiti mauto haafaniri kupinda mune zvematongerwo enyika sezvakataurwa naPresident Chamisa nekuswera zuro kumusangano wavakaita. Asi chandishamisa ndechekudzezvo wabva wazoti mauto iwayo zveambota haafaniri kupinda mune zvematongerwo enyika achiti ED Munangagwa ndiye chief commander wemauto, kureva kuti mauto vanotoriwo nemumwe wemauto ari kuvamiririra imo mune zvematongerwo enyika. Handizivi kuti mashoko ake aya anotanga afunga here kana kuti anongotaura, nokuti ndazoona zvaita kunge anga akuzvikrasha iye ega zvaambotaura kuti mauto hafani kupinda mune zvematongerwo enyika. Pedze zvoti vachamisa vaitaura sezvo.
Hallo vana mukoma Junga nana Blessing Guru paStudio 7, ndinoitwaonesha Mtekere. Ndirikuda kutaura apo pane mashoko ava, vanhu ava vanoda kunyatsoti zvinhu zvisikerini chezvo chezvo, vanoda kunyatsoti vana veZimbabwe vafiri kana kuti vararame. Tinoanzonzwisa kuti ivo nyaya yavo chaicho iri papi chaicho kwekuti vazotaura mashoko anogwadza vana veZimbabwe, kudai ivo vachiona vana veZimbabwe vachitambudzika kudaiso, asi ivo vanoramba vachingoti hanzi tichake tichingotonga. Ko kutonga kuku kunozivei? Kutonga hakuna zvakunobatsira nyika ino. Inoda vatungamiriri nyika yeZimbabwe, haidi vanhu vanotonga, haidi vatongi. Dai vanga vatibatsirawo taitawo nyika yedu yaenda mberi, vagona kuti vasiye zvavo nekuti vakunde kana kutonga.
Makadi mose paStudio 7, ini ndinoitwa akutamba-tamba nesoro, ndinobva pachipinga apo. Ndinoshamisika zvikuru ndichinzwa ana Chirumhanzu uyo achitaura zvinhu zvisikanzwisisiki. Handizivi kuti vanogara kupi vanhu ava, kuti vanogara muZimbabwe here kana kuti vanogara papi, nematambudzikiro ari kuita vanhu muZimbabwe. But unotonzwa veitotaura nonsense dzavo ana Chirumhanzu ava. Yei, handizivi kuti vanhu vakaita sei. Ngavadzidzo gwara rakanaka ana Chirumhanzu ava. Ngavaitewo vanhu vanonzwira vanhu tsitsi, vanhu tatambura muZimbabwe vakomana. Vasadaroko kana ana Chirumhanzu ava. Ndinoitwa zvangu kutamba-tamba ndichibva zvangu pachipinga apo.
Maswera sei, maswera sei, maswera sei veStudio, maswera sei. Ndinongotaura hangu pamusoro paagadzira Chirumhanzu ava. VaChirumhanzu zvinhu zvavanotaura izvozvo zvavana mwoyo, handifungi kuti vane vana vechidiki kwai. Shuwa kuti munhu ungatotaura kuti hazi nyika masoja aripo, vanhu vakarwa hondo. Tinosvika kupi tichitaura zvehondo? Tane makore mangani tabva kuhondo? Now 40 years. Muri kungotaura zvehondo instead yekuti mutaure zvedevelopment. That's why nyika yaenda pasi. Mutoda hana kana zera rekunge anotaura zvehondo. Anoziva zvehondo kupi zvaanotaura kuti nyika ino inotongwa nezNPF kusvika kumberi? Kupi kwavanotaurira? Chitsoti chega chega chinenge chichingotaurwa nevanhu veZNPF izvo. Vanotedzera kana yekostendai chingwengu zvaaitaura kuti hanzi nyika handipinde kasarota munhu azi. Ndo zvinoratidza tikatasa dzimwe nyika dzikukorokotedza, dziri kukorokotedza maprezidenti ari kusvika ma36 years. president achikurukirizwa achitonga nyika nyika dzichidevelop ezvo tikatasa kuna naAmerica kupresident wenyika chai Trump ari kutongwa mushure mekunge apara mhosva akuenda pamusoro pemutemo but izvozvi anticorruption iri kutoti ndikasunga vanhu vanhu vari kuburiswa muzvitorongo imomo vana maimupfumiri vaive vesana vana chomba vakaburiswa havana kana nyaya dzachirwa dzinoenda
makadi pastudio 7 mose vatepenyuri venhau dzinonakidza tinokutendai nezvamotipa hai ndomboshungurudzika nemunhu anonzi mutodi mutodi anombouya pastudio 7 achiziva here kuti nepenyuro ndeyo ndo inoterwa nevanhu vakawanisa danga achizviziva izvozvo da achimbonyarawo wombotinyara mutodi watinosvota mutodi dai zvako watomborega unotaura zvanyu zvako zvaunoda kutaura kuzanu tv uko orega kutinyangadza pastudio 7 studio 7 nepenyuro yevanhu hatidi mashoko aunotaura anotipa hasha mutodi nachurumhanzi vanhu ava ai napfungwa dzava handizivi kuti dzakamboita sei handingatauri zvangu zita rangu ndiri pabotswana apa moita basa studio 7 rambai makashinga rambai makadaro
pastudio 7 apo bari sei akomanaka ngatitaurirane ichokwadi dei takatoregera mukadzi wacho achisundidzira zvese zvimadhara zvese zviri kunzi hanzi neuyo uyo mutodi uyo ndo zvichatonganyika kusvika zvapera zvakaenda kuhonde izvozvo hatisweri tichidya izvozvo kuti munhu akaenda kuhondoka naiwe mutodi he seuchiita svoto dzakadhakwa iwewo nai muimbi iwe unorwadzisa vanhu mhani iwe ungataura kuti nyika ichatongwa nevanhu vakaenda kuhondo chete ah ndo zvairamba mai mugabe zvacho izvozvo zvaa zvakatonaka vakazviviwa vese vakaenda kuhondo yavo toswera achitongwa nehistori ah unotirwadzisa mhani unotaura mazwa akadhakwa seiwe taura kuti hanzi nyika inotongwa nevanhu vakaenda kuhondo chete vaifanira kuzviviwa vese zvina matemadanda zvese zvina nangagwa zvacho zvese zvakazviviwa izvozvo zvakapera isu we don't want mdc asi tiri kuda zvinhu zvakangojeka chete zanupf yakoniwa yakoniwa ndo zvinhu zvamunofanira kuziva izvozvo hatimbodi musatirwadzise kuda
makadii kustudio 7 hai setinofara zvikuru ndiri kutaura zvangu ndiri kuno kudurban ndichinzi chiramba ndine pandinodawo kuti mutigadzirisirewo studio 7 kuti paya paya kana muchidaidza vemapato vakaita sanagadzira chirumanzo avo navamafume avo nguva ngaienzane tinoona kuti kana vachitaura vemdc nguva inogugwa asi kana vachitaura vezanu pf mudhadhadha tichingowa nhema dzoga dzoga saka tinokumbira kuti muvagadzirise ipapo uyezve kudava zvekutaura nyaya iri kuitika kujobek uko mhirishonga dziri kuitika uko iye south africa ndiyo honzeri yezvose izvozvizvi vakataura vachiudza sadak kuti kuzimbabwe kwakanaka hakuna kana kraisisi iriko zvino tinoda kuvakumbira kuti vachidzokera zvekusadak vanotaura kuti kuzimbabwe kuya hakuna kumira zvakanaka paya taiva taresva nekuti vakasadero muno hatibvi tichadoramba tichiuya zvamuchose ivo ndo vakatikanganisira nyika yedu zvekuti dei vakangotaura kuti zimbabwe inoda kugadzirisiwa ngatitemuonera pamwe tingadei tisimo munyika munomu tiri kunyika kwedu saka ivo ndo zvavanotoda kutoti tigare muno musouth africa saka ngavatonyarara zvavo vati zii ndatenda hangu
manzwa apfungwa dzevamwe vatereri studio 7 inokupai mukana wekutaura zvamunofunga zvamunenge mataura azvirevi kuti mashoko abva kuno kustudio 7 isu hatina kwatakarerekera saka munofungei iyi inguva yenyu tinokukurudzirai kuti mutitumire mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika tombotarisa zviri kuitika kune dzimwe nyika Vanhu gumi nevashanu vakaurawa mushure mukurwiswa kwakaita umwe musha uri pamuganhu weSudan neSouth Sudan. Mutauriri weUnited Nations Interim Security Force anoti vakaverenga zvitunha gumi nezvishanu nevanhu makumi maviri nevashanu vakakuvadzwa uye vana vatatu vasingazikanwi kwavari. Kuurawa kweumwe mufundisi wechikristu nevarwi vanopfurikidza mwero veBoko Haram kuri kukonzera kusagadzikana pakati pavatendi vechikristu kumaodzanyemba kwakadziva kumabvazuva eNigeria. Mufundisi ava vakaurawa masvondo maviri mushure mekunge mutungamiriri weNigeria vaMuhammad Buhari vakurudzira vanhu vavo kuti vasaona sekuti varwi vanopfurikidza mwero veBoko Haram vanorwira nyaya dzechitendero. Muchikamu chino tinotarisa zvaitika muAmerica. Kutongwa kwemutungamiriri weAmerica vaDonald Trump kuri kuenderera mberi. Nhengo dzebato reDemocratic Party dziri mudare reSenate dziri pakati pekuratidza kuti sei dziri kuti vaTrump vakatyora bungiro remutemo wenyika pamhosva mbiri dzavari kupomerwa. Umwe muchuchusi weDemocratic Party vaGerald Nadler vati zviri kutaurwa navaTrump kuti havafaniri kutongeswa marara anogona kukonzera kukanganisika kwezvinhu. VaNadler avo vanovezve mukuru wekomiti inoona nezvemitemo muparamende vati kana mutungamiriri wenyika asingagoni kuona panogumira masimba ake zvinopinza nyika pakaoma, vachiti hazvina kunaka uye hazvisi pamutemo. VaTrump vari kupomerwa mhosva yekuedza kumanikidza mutungamiriri weUkraine kuti aongorere vaimbova mutevedzeri wemutungamiriri wenyika vaJoe Biden nomwanakomana wavo uyo akanga achishandira imwe kambani yokuUkraine. Kutaura kudai, nyaya yavaTrump iri kutongwa izvozvi uye ichanzwikwa kwemazuva mazhinji ari kuuya. Tichange tichikuunzirai mafambiro enyaya iyi. Nezuro takasvitsa gore kubva Oliver Mutukudzi atisiya. Oliver akashaya musi wa23 January gore rakapera ave nemakore makumi matanhatu nematanhatu. Oliver anorangarirwa nevazhinji, nesuwo kuno kuStudio 7 chinomurangarira zvikuru mudziyo dzaakatisiyira.
Tizingafungire mambo Rukuni matongo yefe, pane wanga yanande. Yongo kunyera vano chembe iko ava dimadzongo yezvedere baba pane roga yanana rukundi madzongo
rufundi madzongo nyedze. Oliver Mutukudzi, sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Varwere vazhinji vanoti zvinhu hazvisati zvanyatsomira zvakanaka muzvipatara zvehurumende. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi riri kushushikana zvikuru nekudzikira kweuwandu hwevana vakabudirira mubvunzo dzeordinary level gore rapera. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Kawande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka.
Soku isika.